Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera kubvumbi 9/2022 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanga vari mutungamiri wechimwe chikwata cheMDCT Muzvare Tokozani Kupe vave nhengo yeBadridden's Coalition for Change uye bato ravo reMDCT hakuchina. Asi mutauriri weCitizens Coalition for Change mudunhu reUlawayo waSweden Turodza Vanoramba kubuda pachena panyaya iyi vachiti musangano waitwa nhasi wapindwa naMuzvare Kupe pamwe chete nemutungamiri webato reCCC Vanelson Chamisa wanga uri wenhengo dzedunhu chete. Bazi rezvedzidzo yepasi rinoti rakakwanisa kumisa kupararira kweCovid-19 muzvikoro zvisati zvavharwa panguva iyo bazi rezveutano riri kuti vanhu vaviri vakafa nezuro nedenda iri. Chikwata cheHwahwa icho chiri pasi patafura yeCastellaga Premier Soccer League chinoita zvishamiso nekurova Chicken Inn iyo iri pamusoro petafura. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanga vari mutungamiri wechimwe chikwata chebato reMDCT Muzvare Tokozani Kupe vanoti vasiya bato iri vachipinda mubato reCitizens Coalition for Change rinotungamirwa navaNelson Chamisa. Izvi zvinotevera kupinda kwaita Muzvare Kupe mumusangano wedunhu reUlawayo mubato reCCC wapindwa nemutungamiri webato iri vaNelson Chamisa nhasi uko vasangana nenhengo dzavo vachidzitenda nekuvhota kwadzakaita uye kukorokotedza vakakunda musarudzo dzemabielections dzakaitwa mwedzi wapera. Zvinonziwo dzimwe nhengo dzeCitizens Coalition for Change hadzina kufara nekuvepo kwaMuzvare Kupe pamusangano uyu izvo zvanga zvaita kuti vange vade kurambidzwa kupinda. Asi mutungamiri webato iri vaNelson Chamisa vakazopindira vakaita kuti Muzvare Kupe vabvumidzwe kupinda musangano. Asi mutauriri waMuzvare Kupe vaNtando Ndlovu vanoti izvi zvave kureva kuti bato reMDCT ratovigwa zvachose vachiti nhengo dzose dzanga dzichitevera Muzvare Kupe dzave pasi pebato reCitizens Coalition for Change. Ngatinzwei vaNdlovu vachitsanangura.
Ndingataure ndechekuti Madam Kupe ange ari nhengo yemusangano wakaipikwa nhasi weCCC kubva kuDonald Hall kuUlawayo. Sezvo muchiziva kuti Dr. Kupe akataurira vatori venhau muna Machi kuti achange achishanda naChamisa, saka nhasi izvo zvadzadzwa nekuti Dr. Kupe aenda kumayelo ari nhengo yepato reCCC inotungamirwa naPresident Chamisa.
Tinozwa kuti Dr. Kupe vambenge vachirambidzwa kupinda nedzimwe nhengo dzeCCC zvazofamba sei?
Izvozvo hatina kuzviona, asi takazoona kuti musangano wakaenda mberi zvakanaka. Vakaenda mushe, vanhu vakagamuchira Dr. Kupe, kwaive mufaro, vanhu vachipemberera. Izvozvo hatina kuzviona, even iye mukuru wedu President Chamisa akanga akafara zvakanaka.
Saka zvakureva here kuti Dr. Kupe havachisina bato ravanotungamira reMDCT vave nhengo yeCCC?
Zviri kureva kuti Dr. Kupe now ari memba yeCCC inotungamirwa naAdvocate Nelson Chamisa. Zvinoreva kuti zvose zviri kuitika pasi pebato reCCC. Hatina bato reMDCT ratovigwa. kusina pato re MDCT tave kutriple C nengo zose zakange zvichitsigira Dr. Kube zvave nengo zvetriple C inotungamirwa naPresident Tamisa.
Tichitarisa panyaya iyoyi Dr. Ndlovu, tiri kuona kuti vakawanda havasati vanzwa Dr. Kupi vachibuda pachena kuti vasiya bato reMDCT. Ndokutozivisa here kwamuri kuita uku?
Hakuna kumbo show public kuti ane nebato reCCC zvinofura zvakaitika nhasi. Nhasi Dr. Kupi aenda kumayelo akapinda musangano weCCC nenhengo dzeCCC neleadership yababatamisa. Saka
mutauriri wamuzvare Tokozani Kupe Vantando Ndlovu vari parunare kuvulawayo nestudio 7. Tabatawo mutauriri weCitizens Coalition for Change mudunhu reulawayo waSweden Chirowodza, avanoti musangano waitwa nhasi uyu wanga uri musangano wenhengo dzedunhu chete kwete weveruzhinji, izvo vanoti hazvina kufadza vamwe pavaona muzvare Kupe vachipinda mumusangano uyu. Vachirowodza havana kuda kubuda pachena kuti muzvare Kupe vave nhengo yebato ravo here kana kuti kwete. Ngatinzwei vachitsanangura.
Nhasi tadzirwa chaizvo tenge tine mutungamiri webato reCitizens Coalition for Change mudunhu redu rinoiri guta reBulawayo, guta remadzimambo sekutaura kunoitwa kunoko. Tafarawo kuti mutungamiri wedu auya kuzokorokotedza vakakunda musarudzo dzapera March 26 uyezve vachisimbaradza musangano vachitaurira vanhu kuti pane basa rakawanda rinoda kuti riitwe, nokuti gore rinouya tine sarudzo dzakakosha dzeharmonized elections dza2023. Saka vengu vari kukurudzira vanhu kuti vabatane, kusave nekupokana, vanhu vashande.
Tinonzwa kuti mutungamiri werimwe bato reMDCT Dr. Tokozani Kupe vapindawo musangano uyu, asi vambenge vachirambidzwa nenhengo dzebato renyu reCCC kupinda musangano uyu. Mungatiudza kuti zvafamba sei?
Nyaya iitika ndeye kuti musangano wanhasi wakakurudzirwa uchinzi musangano weprovincial assembly, zvichireva kuti musangano unopindwa nenhengo dziri mumastructures, nhengo dziri mumaofisi dzinoshanda kuCitizens Coalition for Change. Saka kusvika kwavaita, vamwe havana kufara kuti musangano uyu hausi wepublic. Chiziviso chavo chiri chekuti dai musangano unge uri wemunhu wese taidaidzira kurali, kuwhite city kana kuamphitheater. Asi mushure mekunge vanhu varambidza Mai Kupe kuvapinda, mutungamiri ndiye azovarerutsira akakumbira vanhu kuti vatendere kuti vapinde musangano.
Taita hurukuro navaNtando Ndlovu vanotaura vakamirira muzvare Kupe vachiti muzvare Kupe nebato reMDCT vave nhengo dzeCitizens Coalition for Change. Ndizvo here, uye vachamisa vapa here tsananguro pamusoro peizvi?
Pandambotaura nimwe program ndataura inini kuti kana uyu ari kunzi mutauriri wavaKupe ari nhengo yeCitizens Coalition for Change anoziva tsika yedu yekuti province yeBulawayo ine mutauriri mumwe chete ane vanomuteedzera. Saka kana ari munhu weCitizens Coalition for Change anenge achinyatsoziva mutemo unenge uripo musangano. Hatitenderi kuti munhu wese anga achitaura nevatapi wenhau, nokuti tunoita kuti urumba usamire zvakanaka. Mai Kupe vataurira vatapi wenhau ende zvinhu zviripo padandemutande kuti Mai Kupe vativo vanhengo yeCitizens Coalition for Change asi isina chigaro, ndo zvavapa kuvatapi wenhau.
Vanga vari mutauriri webato reCitizens Coalition for Change mudunhu reulawayo waSweden Chirowodza vari parunare muulawayo nestudio 7. bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vaviri vakafa necovid-19 izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa munyika pazviuru zvishanu nemazana mana ane makumi mashanu nevanomwe kana kuti 5,457. Vamwe makumi mashanu nevashanu kana kuti 55 vakawanikwa vaine denda rine zuro wakare. Zvichakadaro, bazi redzidzo yepasi rinoti rakakwanisa kumisa denda recovid-19 muzvikoro apo zvanga zvisati zvavharwa kuburikidza nekutevera mitemo inodzivirira kupararira kweutachiwana. Ngatinzwei hurukuro yataita nemutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro.
Vakandemire isu sebazi reprimary nesecondary education. Tinonzwa kufara kukuru kuti denda recovid muzvikoro medu takakwanisa kuritsipika. Takaritsipika zvekuti harina kana kwarakamboenda nako pese pata takavhura zvikoro apa.
Makazvikwanisa sei izvi?
Izvi zvaibatsirwa nenyaya yekuti taakunyatsoziva kuti kunopfekwa mamaski, kunoitwa social distancing, kunotorwa temperature, kunogezwa maoko, kunosanitaizwa, ende hakungopindi munhu wose wose pachikoro asina chakanangana nacho chinokosha, chakanangana nechikoro. Zvinoita kuti COVID-19 isapinde muchikoro medu, uye ikapinda isapararire. Tine futi zvedu tachiita kuti maclassroom edu anga vana vachigara vari nephysical distancing, vasiri pedo nepedo. Saka izvi zvakatibatsira chaizvo kuritsipika denda recovid mutemu yapfuura iyi.
Tiri kuonawo kuti chirongwa chekubaya nhomba hurumende ichipinda mumisha inogara veruzhinji kana blitz chakapera ichi chakaona vana vechikoro vakawanda vachibayiwa nhomba. Zvii zvamungataura pamusoro pechirongwa ichi?
Blitz yakaitwa yevaccination yakaitwa nebazi rezveutano yatibatsira zvikuru kuti vana vese vane makore 12 zvichikwira vari kuenda kundobayiwa vaccination kuti vadzivirire kutapurira kana kuwana denda recovid-19. Chinoita kuti vana vakawanda vauya kuzobayiwa vaccination iyi ndechekuti vabereki vazonyatsozviona kuti aiwa izvi zvinotibatsira, kwete isu sezvikoro chete asi senyika uye nemunharaunda. Saka tiri kunzwa kufara chaizvo kuti patinovhura patemu inotevera tiri kutarisira kunge tisina kana COVID kana imwe zvayo muzvikoro zvedu. Ndatenda.
Avanga vari mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vari parunhare muHarare nestudio 7. Ukraine nemadzisawira ayo vari kushoropodza zvakasimba kurwiswa kwenzvimbo inokwirirwa zvitima muUkraine nezuro vachipomera Russia mhosva yekuuraya vanhu. Vakuru vakuru vekambani yezvitima iri pasi pehurumende yeUkraine vakati vanhu makumi mashanu nevaviri kana kuti 52 vakaurayiwa kusanganisira vana vashanu uye vamwe makumi masere nevanomwe vakakuwadzwa pachiteshi chiri muguta riri kumabvazuva kweUkraine reKramatorsk chaishandiswa kuburitsa vanhu zvavo kuendesa kusina njodzi. Mutungamiri weUkraine vaVolodymyr Zelensky vakati chiitiko ichi chakaitwa maune kuuraya vanhuwo zvavo, vachiti zvakaratidza kuti mauto eRussia haana chivindi chekumisidzana nemauto eUkraine kuhondo, saka ave kuparadza vanhuwo zvavo. Vakati Ukraine ichaita zvose kuona kuti ndiana akaita chipi panguva ipi kutira kuziva zvose zvakaitika nevakakonzeresa kuti vaziikanwe. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakatiwo mashoko avo paTwitter, kurwiswa kwechiteshi chezvitima ndeimwe mhosva hombe yekuponda yakaparwa neRussia. Sangano reUnited Nations rakashoropodzawo chiitiko ichi nezvimwe zviri kuitika richiti hazvitambirwe zvachose uye kutyora mitemo yekodzero dzevanhu pasi rose. Iye zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mauto emuIsrael apinda munzvimbo inonetsa yeJenin iri mudunhu reWest Bank. Nhasi mugovera ndokuuraya chizvarwa chePalestine nekukuwadza vamwe 12 mushure mekupika kuti hapana zviri kuzovatadzisa kumisa kuenderera mberi kwemhirizhonga. Chitiko ichi icho chatora nguva yakareba chinotevera zvakaitwa nemumwe murume wemujenin aive nepfuti anonzi aingopfuura chero chaasangana nacho musi wechina usiku muTel Aviv ndokuuraya zvizvarwa zveIsrael zvitatu nekukuvadza vamwe vanodarika gumi nevaviri. Sangano renhaure Reuters rinoti mutevedzeri wameya weguta reShanghai riri muChina abvuma kukundikana kweguta ravo mukurwisa denda reCOVID-19 panguva iyo vanhu zviuru makumi maviri nezvitatu zvine mazana matanhatu kana kuti 23,600 vavanikwa vaine denda iri nhasi mugovera, ukuwo America yabvumidza vashandi vayo vasina kukosha zvakanyanya nemhuri dzavo kusiya muzinda wenyika iyi uri muguta iri. Mutevedzeri wameya vaZhongming varumbidza rutsigiro kubva kune veruzhinji pamwe nebasa riri kuitwa nevari kutungamira mukurwisana nedenda iri, kunyange hazvo paine kushoropodzwa neveruzhinji kwemitemo yakaomarara, asi vati kubatwa kweutachiwana uku kunofanira kusimudzirwa. Iye zvino tokuendesai kuchirongwa chedu chinotarisa zviri kusangana nemadzimai chamunopiwa naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7 uyo ari kutaura nemumwe mudzimai ari chizvarwa cheZimbabwe anodzidzisa muSouth Africa.
Chingamidzai nemufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe mudzimai ari muSouth Africa. Tichange tiri kutarisa zvavari kusangana nazvo munyika iyi yaberekera ingwe mune dzimwe nzvimbo pari zvino.
Ndinonzi Margaret Maposa, ndiri kuCampton Park kuSouth Africa.
Zvii zvamuri kutarisana nazvo semadzimai kunzvimbo iyi yeSouth Africa pari zvino?
Inini personally ndakanga ndichilecture pane imwe college kubva 2011, asi gore rakapera takabva tamiswa mabasa zvikanzi taakuda vane maID. Unayo valid permit yako, general permit ine 5 years, kwakanzi taakungorinyiwa macontracts vane maID chete, nobva tamiswa. Saka izvozvi pensheni chaiyacho kuti ibude it's a struggle. Unogara uchingoudza kuti wakanganisa zvakati, fila fomu rakati, ista fomu rakati. Saka tinotori nestruggle yekuti tiwane mapensheni yedu zvokuti we suspect kuti ndava mari dzacho dzine kumwe kwadzaimboiswa. Iyi yango va delaying tactic. Saka izvozvi ndinoticha zvangu online. Vana vangu ndinogara muno muJoburg ndototicha vana vari kuDurban online.
Semudzimai pane mamwe mabasa amuri kubata here kuti zviendeke muchiwedzera pamari yamuri kuwana mudzidziso dzamuri kupa idzi online?
Basa rangu parakapera ini ndakafunga kuti ndorarama sei. Ndakatanga kuhodha ice cream ndichinomira pachikoro ndichitengesa washing machine mumba mangu ndikaidentifya kuti pane mabhachura asingadi kuwacha. Ndichiva approach ndichiti hamudi here kuwachigwama worksuit mana makanika ndichiwachira. Zvese izvozvo haufine nzara unowana kamukamari.
Zvamira zvakadai semadzimai zvii zvamunoshuwira mune ramangwana takatarisa nyika yeZimbabwe?
Ini ndinofunga kuti kana tiri kunze kudai so zvatinoshuwira kuZimbabwe ndezvekuti ngatidzokerei tinovaka nyika yedu. One, ngatiregistei kuvhota. Uyezve pane something chandakanotisa semadzimai. Zvinonzi musha mukadzi. Ndosaka even nyika ichirifeiwa ichinzi shi inorifeiwa somunhukadzi nekuti nyika ndomusha. Hanzi a man builds a house, but the one who makes it a home is a woman. Saka nyika yedu kuti ivakike inodaisu madzimai timire. Tinomira sei nekuva in the right standing yekunyatso mira pachokwadi, tonoregister kuvhota. Uye kana waregister kuvhota usagara mucomfort zone yokuti indakambovhota 2008 ndiri paconstituency yakati ndopane zita rangu, wozotanga kucomplaina musi wemavhotes kuti ndanoshaya zita rangu. Aiwa, before musi wemaelections go and check, let's go and verify as women. And sevakadzi ngative active in politics.
Zviri nyore here kuti madzimai awanikwe ivo achipinda panyaya yezvekumatongerwo enyika?
Zvinogona kusava nyore, asi ngatizamei nekuti iarea iri dominated nevarume Uye isu semagzima itisu tunodzikisira na pasi tichiti muna akada kuti atungamirire Mwari wakatipa zvipo zvakasiyana siyana kunobva kwanzi akachenjeresa. Saka tinofunga kuti kuve mudzimai nokuve muroora kana kuti unofarirwa kusamiririra vamwe nokutaura pachaunga zvinhu zvine marights evanhu nekusimudzirana. Saka tinonyanya kudzikisirana kuti akazongwarisa.
Kurudziro yamungapowo vamwe vakateerera pari zvinonyanya madzimai ndeyekuti chii?
Madzimai kana tiri kunoko ngatizivei kuti tichadzokera kumusha. Home is best. Kujipita hakuna upenyu. Uye madzimai tishikia kia tiri muno kudai. Usaita shuviro yekungoti unoti Maria ndiri kuwana ndiri musikana wabasa ndoda kutotenga stand yangu mubizo. Ndoda kunotenga kubudiriro. Ma stand emumatao nda kudura. Bring the city to your raw home. Gandhi wari kwa sabuku. Ukaripiwa na sabuku ukampa $200. Maria onga ocha tenga stand mutaund. Unovaka imba ikasvika pa window level. Imba yako yekuti yekureserva. Woisa masola, woisa matiles, woisa granite. Saka ngati madzimai ngatisiye mentality yekuti unotenga stand ichazoripozeswa ne city council. Ngati zviempower ne maprojects nekuzva kuti tichadzokera kumusha.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhu kadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Tinotenda zvikuru Marvelous iye zvinotokupai chirongwa chezvatinosangana nazvo muupenyu. Nhasi tine hurukuro nenyanzvi munyaya dzechikafu uye vakambotungamira sangano reChristian Care, Reverend Forbes Matonga, vachitaura pamusoro pematanho anofanirwa kutorwa nedzihurumende pamwe nemasangano anopa rubatsiro nevarimi mukudzivirira nzara.
Tinoshamisika kuti varimisi vedu sei vasingakwanise kubatsira macommunities edu nemutoo uyu. Yekuti izvozvi zvingavaite take advantage of nzizi dziri kuyerera idzi, matsime ane mvura asati aita running down, mvura isati yapera iyo, ngavaishandise kuti vanoburitsa zvimwe zvinogonawo kuvabatsira muupenyu hwavo. Izvozvo zvinoita kuti tipunduke, izvozvo zvinoita kuti tirerukirwe nenzara. Vana vanobva kuchikoro vanosvikona pamba paine nyemba. Vana vanozvikodya miriwo iyoyo vachisanganisa nenyemba kana kuitirwa masupu vachidya. Vana vanoguta vakatoenda kunotamba vakaenda kuchikoro. Saka ngatiregei kumirira kuti tichadhoneterwa, nekuti vanodhonota vacho vashoma. Zvinhu zviri kuda mari yadhona zvakanyanya kuwandisa.
Saka mazano api amungapa kudzihurumende pamwe nemasangano akazvimirira iwaya anopa rubatsiro kuvarimi, Reverend Matonga?
Ndakambonge ndichipa yambiro iyi ende ndinoidzokorora zvekare. Kuwanda kwaita nyika dzine nzara muAfrica munomu zvinorevawo kuti kushomeka kuchaita rubatsiro, nekuti nyika dzinodoneta marubatsiro inyika shoma. Ende nyika shoma idzodzo idzo izvozvi mukatarisa nehondo dziri kunana Ukraine uku dzaafektwawo nehondo iyoyo, ende they are investing in that war. Zvinoreva kuti mari ichawanikwa yekudhoneta chikafu kunyika dzemuAfrica idzi inenge iri shoma, haikwanire vanhu ava. Saka dano vanhu vakaita sevari munana Zimbabwe vanga vachigona, zvimwe zvinogona kuitikika nemvura iri kuyerera ingazviitwe. Vanhu vanogona kurima miriwo inokasika ingana repi, voifusha miriwo iyoyo vogara vaanayo. Vanogona kuisa nyemba dzakaita kunge tunyemba twema 2 months tuya kuti vomboita anenge madiridziro, vokohwa nyemba idzodzo dzichavabatsira mangwana apa. Zvizoita kuti kana dai muine zvamunodhoneterwa, but imimi munenge muinewo pamunotangira. Saka tinofunga kuti zvinhu izvozvo izvo zvinoda kuti zvitarisirwe zvichionekwa kuti zvinofamba sei. Saka tiri kufunga kuti ndo mamwe emaadvise atinogona kuvapa pari zvino.
Tinoona kuti kune masangano akawanda anopa rubatsiro, Reverend Matonga. Ndezvipi zvaari kuita mukubatsira kurerutsa dambudziko renzara iri munyika dzakabatwa nenzara iyi dzakaita seZimbabwe?
Masangano anopa rubatsiro tiri kukumbira kuti iwayo ngaashande zvakanyanya nevarimisi sekutaura kwandaita, ende vapa advice yekuziva zvinhu zvinogona kuitikika panguva yatiri ine. Dziripo mbeu dzinoita muchando ngadziitwe. Dziripo mbeu dzinoda mwaka mushoma-shoma kuti dziite machua, ngadziitwe. Zvinhu izvozvo zvikaitwa izvi, in the long term, munozoona kuti zvinhu izvo zvinotibatsira. Tinotarisirawo zvekare kuti hurumende ngadzisubsidize zvinhu zvakaita kunge mafertilizers. Those things are very expensive for varimi vari kumamisha. Ngapave neari subsidize. Isusu tinodiscourage zvinhu zvekuita kunge kudonata. Ngatidzidzise vanhu vedu kutenga asi nemutengo wakachipa. Zvinomupa kuti ave responsible. Vana havapedze nguva vari mumakiyu yekuda kutambiriswa zvinhu vachitadza kuenda kosenza. At times vashandi vari kuuraya nguva nekuswerera muswere wese vakamirira kuda kupuwa zvinhu zvemahara when they should be working mumaminda mavo. Zvinhu ngazvingoitwa available to everybody ende zvinhu ngazviitwe affordable, zvigone kutengeka nemunhu wese. Izvozvo izvo hurumende dzinogona kuzviita zvichiita kuti vanhu vazvisenzere pachavo vasiri dependent on somebody. Asi nekuda kwepolitics vanhu vanoda kutambirisa vanhu zvovaita kuti vava vaine simba pamusoro pevamwe, zvovaita kuti ndo vanoita sekunge ndo vari masevhia evanhu. Hazvina zvazvinobatsira. Munhu ngaazvimiririre tive nefood security at household level. Ndokuti nyika yagara.
Tinotenda zvikuru Reverend Matonga nekuwana nguva yekutaura nesu muchirongwa chedu Our Lives chinotarisa upenyu hwedu. Munhau dzemitambo, chikwata chiri pasi petafura cheHwahwa nhasi chaita zvishamiso nekurova Chicken Inn iyo iri kutungamira makundano enhabvu yepamusoro eCastle Lager Premier Soccer League. Asi Dynamos yakundikana kushandisa mukana wekurohwa kweChicken Inn uyu kuti iende pamusoro. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Rozhinji rinotevera mutambo wenhabvu rwashamisika nhasi masikati apo HwaHwa yarova Chicken Inn 3-0 ndokupa Dynamos mukana wekuenda pamusoro petafura yePremier Soccer League. Hapana angachipa HwaHwa mukana wekukunda mumutambo uyu, asi kwata ichi changa chatove nezvibodzwa zviviri kwasara maminiti makumi maviri kuti mutambo uyu upere. Mutambo uyu ndewechipiri chete HwaHwa ichikunda mwaka uno zvichitsinhira mashoko emuongorori wemutambo vaLorenzi Wekwete ekuti nhabvu yashanduka. VaWekwete vanoti zvaitwa neHwaHwa izvi zvinoratidza kuti zvikwata zvidiki zvinokwanisa kuzviitawo.
Chikwata ichi chaita zvinofadza zvikuru, chaita zvinofadza dzivaratidza kuti vanokwanisa kuzviita, vanodadisa.
Kurohwa kweChicken Inn kwanga kwapa Dynamos mukana wekuenda pamusoro petafura nekukunda ngezi Platinum Stars, asi izvi zvaramba. Dynamos yaita mangange 0-0 nengezi. Izvi zvave kureva kuti Chicken Inn neDynamos dzainzana pamapoints makumi maviri nematatu, asi Chicken Inn inoramba iri pamusoro nezvibodzwa. FC Platinum iyo ine mukombe uyu iri kuenderera mberi nerwendo rwayo mushure mekurova Blauwe City 2-0 munhandare yeLuveve Stadium kuBlauwayo. Muongorori wemutambo wenhabvu vaTinashe Museti vanoti pakati peFC Platinum nengezi ndipo pachabuda anotora mukombe wemwaka uno. Asi Triangle iyo yanga iri pachinhano chechitatu yasangana nedambudziko muNational Sports Stadium umo yadamburwa 1-0 neHerentals. Mune mumwe mutambo wenhabvu wanhasi, Black Rhinos yarova ZPC Kariba 2-1. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariatsi.
Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku.